ikashaya mvura pasizeni inei inova disaster. Nepamusana pekuti already vana vasisina mvura yekunwa chaiyo yakakwana. Saka tinodzoka paya panana 1982 pakaita kuti even nezvipfuwo zvakaita murakatira kufa nenyaya yekushaya mvura nezvekudya. Saka vanhu vanga vaita hope kuti iri kunzi cyclone Chidoi dai yanga yaunza mvura yakawanda yekungoti at least hova nematsime akwanisi kunge anga aane mvura. Zvino sekutaurwa kuri kuitwa kuti zvinoita sekunge kune drought, cyclone haina kusimba sematarisirwo azvanga zviri kuda kuti zviitwe.
Tichitarisawo rubatsiro rwokubva kuhurumende, muri kuonawo iyo hurumende iri kuitawo here zvizere mukubatsira vane dambudziko renzara?
Hakuna kwatakawana rubatsiro rwakakwana. Nepamusana pekuti matargets mari yakakumbirwa nehurumende kuti ibatsirwe nayo kuti vanhu vabve munzara haina kubatika mari iyoyo. Iyo hurumende pachayo inenge ichinetsekawo zvekare nepamusana pekuti ikonomi yedu munyika medu munomu haisati yasimba kudzoka pekuti hurumende inokwanisa kunge iine mareserves, inokwanisa kunge ichitenga ndiyo yega chikafu. Zvekare vemuno zvekare mabhizinesis edu ari kutatarika kuti agone kuti anounza chikafu pachawo chekuti abatsire hurumende ari mabhizinesis emuno hamuna kumira zvakanaka. Then tochitarisa kuti kwekuchitenga kwacho regionally kunonetsa nepamusana pekuti Southern Africa yacho yese ndo yakatorohwa nedrought. South Africa yacho, Zambia yacho, Malawi, kwese kwatinosombotenga within the region mwekuti zvinhu zvinochipa, vari kutochemawo semachemere atiri kungoita.
Tiri kuona kuti mashoko ari kuuya panguva inenge ichinzi lean period kana kuti peak yelean period yedambudziko rechikafu munyika. Zvinosiya papi vana veZimbabwe vanga vagara vakatarisana nedambudziko iri vachibatsirwa nemasangano akasiyana siyana pamwe chete nehurumende?
Saka pari zvinezvi vajonga zvinhu zviri inonzi pachirungu zviri bleak, hazvina kutombomira zvakanaka zvachose. Saka chitongoripo minamato yekuti dai Mwari vanga vatiwanira nyasha kuti iwo macyclone iwaya akauya akarasira mvura hongu ane danger yekuti anopwanya dzimba anodi. Asi nzara yemvura yakanaka kudarika nzara yezuva. Saka minamato yevanhu neminamato yedu zvekare kuti dai zvanga zvagoneka kuti mvura yanaya kana tikati aiwo macycles emacyclone anomboya mairi matatu pasizon anotirasira mvura yemugungwa ichiuya chirasika kunoko towana mvura.